Panyaya mhirizhonga vamwe vagari vekubhigita kumasvingo vanotsigira mapato anopikisa vari kupomera vatsigiri vezanupf mhosva yekufamba negwaro revavhoti mudzimba vachivaudza kuti vakavhotera vanopikisa vachaitwa kafira mberi. Mumwe wevagari ava vaedmund mudzingwa vekwamukanga vanoti vakatoudzwa kuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakasakunda pekutanga pakangoitwa sarudzo dzechipiri kana kuti runoff vanenge vazvisikira moto muziso.
Vari kuti ivo ballot paper ravo richange rine serial number yakafanana neiri muvoters roll, saka vagari vose vanofanira kuti vavhotere ZANU-PF kana vachida kuti zvinhu zvivafambire. Zvakare vari kuti ivo kana mukasadaro kuchava nerirun ichaitika, zvinova izvozvo zviri kuvhundutsa vabereki vazhinji.
Mutauriri webato renca uye vari kumirira bato ravo kubhigita west mudare reparamende vamadhoc chivasa vanoti ichokwadi kuti bato riri kutonga riri kutyidzira vagari.
Tinoti zviri kuitwa nezanupf zvokufamba nevoters roll izvozvo vachityidzira vanhu kutyora kodzero dzavo, uye kuti zvechokwadi tiri kusangana nevanhu vari kutaurai kuti vari kutyidzirwa kuti vange vachivhotera kandidheti yezanupf. Izvi zvakashata kutyora kodzero dzavo, asi kuti toda kuudza vagari vemubhigita west nekumwe kwese kwazviri kuitwa kuti vasachichidzirwa nezanupf.
Izvi zvatsinirwawo nevari kumirira bhikita west kutriple c vabhaninyika avo vati gwaro iri riri kushandiswa kumanikidza vanhu kuti vavhotere pavasingadi.
Vari kufamba nevoters roll vachivhundutsira vagari kuti nhamba yezita rako muvoters roll ndonhamba ichange iri paballot paper, anova ari manyepo, dziri nzira dzekuisa kutya muvanhu. Zviri pachena ndezvekuti zanupf haichisina rutsigiro rwevagari rwevavhoti. Izvi hazvisi pamutemo, izvi zvinotyora kodzero dzevanhu.
Hatina kukwanisa kuwana divi revari kukwidza vakamirira zanupf kubhikita west vadheni nhatiso makusha, avo vati vanga vari mumusangano. Asi mutauriri wezanupf masvingo vapepika chiwewe varamba mhosva iyi vachiti vari kufamba kunhengo dzavo chete dziri mumasero avo vachiita chirongwa chekufundisa kuti vagovhota zvakanaka musi wesarudzo.
Inoona kuti ikodzero yedu ende kuvatsigiri vedu tinotarisati voters roll tiri kumasero kwedu. Saka izvi hazvinei neopposition, nyange opposition yacho hatifungi kuti ingarambidzwa kuitawo zvimwe chetezvo. Ivo vanokomplaina nokuti enji yavo ndeyekuti havana mastructure. Mastructures avo haasviki pasi pane vanhu ava, saka vanoona kuti vabirigwa. But the best thing that they can do ngavave nemastructures vakwanise kuvhizita to the last person on the ground.
Mutungamiriri wenyika nebato rezanupf vaemarson munangagwa vari kugarawo vachikurudzira runyararo munguva yesarudzo, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira mumasvingo vaarchibald madhidha vanoti nyaya yekutyidzira vanhu nemhirizhonga budu remasvingo nenyika yose dzichaita kuti sarudzo dzisatambirwe nevamwe.
Saka zvinhu zvose zvatinenge tichizviona zvinhu zvinosiririsa zvikuru, uye zvinokanganisawo mukufambiswa kwemabasa zvakanaka sezvo takupinda musarudzo. Saka dai zvaibvira vemapato nevezvematongerwo enyika vange vachenge varemekedza mutambo uri kuda kuitika wesarudzo uyu, vabira kuita zvemhirizhonga.
Kunze kwemhirizhonga, sangano repachedu iro riri kuongorora gwaro revavhoti rinotiwo pane vanhu zviuru gumi vari kushandisa nhamba dzezvitupa dzakafanana nedzevanhu vakambovhota muna 2018. Zeki inoti ichiri kukwenenzvera gwaro revavhoti iri. Bato rinopikisa retriple c ranyorawo tsamba kuvatori venhau richiramba zviri kutaurwa nehurumende zvekuti vanopikisa vari kuramba kuwana mukana wekuzvishambadza pane fenyuro dzehurumende. Triple c yati hurumende haisi kuzadzikiswa zvakakurudzirwa nesadak neau kupa mapato ose mukana wakafanana wekuzvishambadza zvakafanana. Bato retriple c riri kurambawo zvitaurwa nemapurisa zvekuti mapurisa akarambisa misangano yezanupf yakawanda kuti vakasungwa mbira dzakondo nehurumende yezanupf ichishandisa mapurisa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.